mangwana nakanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 21 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pachiuru nemazana manomwe negumi nevatatu 1713. Vashandi vehurumende vane mvumo inobva kuPublic Service Commission vachishanda mabasa akakosha ndipo chete vachabvumidzwa kuenda kubasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwasvika pachiuru nemazana manomwe negumi nevatatu 1713, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu zana nevaviri pane vakavhenekwa nezuro vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pavanhu ava gumi nevasere vakabva kuSouth Africa, vaviri kuBotswana, mumwe chete kuChina uye makumi masere nemumwe vakachitapurirwa muZimbabwe asi vasina nhoroondo yokumbobuda munyika. Norwira kodzero dzevanhu vanoshora zvikuru hurumende zvichitevera kusungwa nemapurisa akange akapakata zvombo nezuro kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutori wenhau Hopewell Chingono. Mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti zvinosiririsa kuti hurumende haina basa nekodzero dzevanhu zvekuti vanhu vese munyika kusanganisira vana mukoti nevana chiremba vave kutyawo kutaura zvinhu zvinovanetsa pamabasa avo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati havana kudaira nhare yavo patange richida kunzwa divi ravo. VaMavhunga vanoti izvi zviri kusvibisa zita renyika.
Zvinoshatirisa zvikuru kuti hurumende yeZimbabwe inoita chinya chegurwe chekuzvidambura makumbo kana ragumbuka. Hapana chikonzero chekuti munyori Hopewell Chingono na vaJacob Ngarivhume vanotungamira Transform Zimbabwe vasungwe varare muchitokisi nemhaka yekuti vari kutaura kuti huori hupere munyika, uyezve vari kukurudzira kuti vanhu vataridzire kupera kwemwedzi uno musi wa31 July, nekuti tinoziva kuti ikodzero yemunhu wese wemuZimbabwe iri mubumbiro remutemo renyika kuti vataridzire pachena murunyararo.
Kusungwa uku kuri pamutemo here vaMazvinga, uye kana takatarisana yatingati wider picture, kusungwa uku kunorevei kunyika dzekunze?
Kusungwa kwavaChingono navaNgarivhume hakusi pamutemo, hakuna maturo, uyezve munhu wese anenge achiona kusanganisira vepasi rose vanosvora zvakanyanya maitiro iwaya ekuti kumba kwavaChingono mapurisa anga akapakatira zvombo vapaza ndokupinda nechisimba vasina mapepa ari pamutemo ndokubva vatora vaChingono. Zvese izvi zvinongotaridza kuti hunhu hwenyika hausati hwasanduka. Maitiro enyika haasati achinja, kunyangwe zvazvo zvichinzi kune inonzi new dispensation. Vanoona vanoziva kuti kungotaura chete hapana zviripo makumbo enyoka, nekuti hunhu hwacho hwatowedzera, hwatonyanya. Vanhu vazhinji iko zvino vaka wanda, vari kuchika kushunguruzwa, vana vari kutambudzika, vana mukoti, vana chiremba, varairidzi, vari kuchika kutaura nuna dzavo nekuti hurumende iyi haisi kuteerera. Kunyangwe zvazvo mukuru wenyika vamunangagwa vachiti hanzi aiwa, ini ndiri munhu anoteerera, havateereri nekuti vanhu vari kushungurudzirwa kutaura chokwadi.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhewa Mavhinga, vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Tabata vonyanzvi inoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge. Avo vanoti hurumende haingaiti basa rekusunga vanhu vanotaurirana paWhatsApp ichirega kusunga mbavha dzakabira nyika idzo vanoti dziri kungobudiswa pachena zuva nezuva.
Kusungwa kwavachingono nekusungwa kwavangaruvhume zvinhu zvisingabatsiri nyika izvi, nekuti mhaka dzavanopomerwa dzekunzi vari kushandisa dandemutande kana kuti social media vachinzi vari kukurudzira vanhu kuti vataridzire musi wa31 aiwa ka vanhu kutaridzira pachirungu inechinzi right yavo, ivo kunyora nekutaura zvavanenge vachitaura pachirungu zvakare inenge ichinzi right yavo kana richitaura kwedu kuchikaranga ikodzero dzavo. Zvino kuti iyo yakapiwa rekuti Second Republic iite muitiro wakadai zvinodzosera shure muono unoitwa nedzimwe nyika maringe nekunzi nyaya dzekodzero dzevanhu dziri kufamba sei. Nekuti hamungati kune rumwe ruoko muri kutaura nyaya yekuti yave Second Republic vanhu vasununguka zvasiyana nenyaya nenguva yamugabe, kune rumwe ruoko muchiita zvakare zvakare zvatagara tichingoziva izvozvo izvo.
Munoti kumutungamiri wenyika, munoti chiiko hurumende nenyaya iyi?
Dai vari vamwe vachengetedzi vemutemo vaziva zvekusungira vanhu, hamungasungiri vanhu nyaya yesocial media muchitadza kutevera makororo atiri kungonzwa kuti vakatora mari vasingadzoseri vaipiwa zvinhu nehurumende kana nebhanga guru renyika vasingadzoseri. Zvino mukada kuita sokuti idzi ndo nyaya huru dzamunoteverera muchisungira vanhu muchikonewa kuti munge muchisonana nenyaya huru chaidzo, tinoshayiwa tose tose kuti donzvo renyu nderei sevatongi kana sehurumende. Apa ndiri kutaura nevanotonga, apa ndiri kutaura nemapurisa, apa ndiri kutaura nevachengetedzi vemutemo. Dai maziva kwekusevenzesera maresources zenyika muchiteverana nempavha huru kwazvo, kwete kuti mungateverera munhu kuti wanzwa kurudzira, nekuti wedha akurudzira kana kuti haana, musi wa31 wacho vanhu vanozongoita sokuda kwavo.
Avo vange vari nyanzvi inoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge, vari parunare kuHarare neStudio 7. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus munyika vasina nhoroondo dzekushanya kana kubva kunze kwenyika kwakonzera kuti hurumende itarisise zvekare urongwa hwekurambidza kufamba-famba kwevanhu. Chikwata chiri kutungamira kurwiswa kwecovid-19 munyika checovid-19 task force chiri kukurudzira kuti vashandi vehurumende vane mvumo inobva kupublic service commission vachishanda mabasa akakosha vange vari ivo chete vanoenda kubasa, vamwe vese vachiramba vari mudzimba. Vachitaura kuvatori venhau, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vakati musvondo rapera chete nyika yakarasikirwa nevanhu vanomwe nekuda kwechirwere checovid-19. Imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Gilson Mandigo vanokurudzira hurumende kuti itarisise zvakare mutemo welockdown, uyewo kuti veruzhinji vange vachitevedzera nemazvo mitemo yeutsanana yakataurwa neWorld Health Organization. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 vari kuwedzera zuva nezuva muno muZimbabwe, kunyanyanyanya muHarare nemuBulawayo. Tinoona vakawanda vacho vanobva kunzvimbo idzi. Chimwe chatinoona ndechekuti vanhu vari kubatwa nechirwere ichi zvakasiyana nakare paya pataiti vaya vanobva kune dzimwe nyika ndivo vakauya nechirwere muno muZimbabwe. Iye zvino tinoona kuti vari kubatwa nechirwere ndeve muno munyika, tukutapurirana tiri muno munyika, zvinova zvinotishungurudza zvakanyanya.
Takanzwawo nezuro gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vachizivisa kuti hurumende yave kusimbaradza mutemo welockdown. Imi muri kutambirawo sei danho iri?
zvakanaka kuti hurumende ivandudze matano ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tinoona kuti dzimwe nzvimbo dzine makesi akawanda kudarika dzimwe. Nokudaro inini ndinokurudzira vanhu kuti pavanenge vabuda dzimba dzavo vachienda kunoita mabasa avo akasiyana siyana vapfeka mamask nguva dzose. Ndinofunga kuti idzidziso ikapiwa nebazi rezveutano vakaramba vachitaura nezvazvo zvinogona kubatsira. Kune veruzhinji tinokurudzira kuti vanhu vateedzere matanho anokurudzirwa nehurumende uye nebazi rezveutano zvinosanganisira social distancing, geza maoko, kupfeka kwemamask paruzhinji, shandisa masanitizer zvichienda zvakadaro. Kuhurumende ndinokurudzira kuti dai zvaibvira tazama nepatinogona napo kuti vanhu atestwe nekukurumidza kuitira kuti vasaparadzire chirwere, uyewo kuti vanhu vari kutestwa chirwere cheCOVID-19 vawedzere. Tinoziva kuti vatiwedzerei asi hatisatasvika chaipo chaipo patinoda. Nekudaro ndinoti hurumende dei yainyatsoongorora nyaya iyi zvakasimba kuitira kuti tisawane vanhu vakawanda vanofa nekuda kwechirwere ichi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Gilson Mandigo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyange hazvo zvonda rapera gurukota rezvemari muzvinafundo muturi Ncube vakati hurumende haina kushandisa mari yakawanda sezvaitarisirwa. Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesa mumugwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti havasi kufara kuti kusvika pari zvino havasati vapiwa mari yavakavimbiswa nehurumende yekubatsirikana munguva ino iyo nhengo dzayo dzakawanda dzapedza nguva dzisiri kushanda nekuda kwekurudziro yehurumende yekuti dzigare mudzipa kuitira kudzivirira chirwere cheCOVID-19. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navawadzai.
Ndofunga munotondera kuti pakatanga urongwa hwelockdown hurumende yakaparura chirongwa chaitirwa kubatsira vanhu vari muinformal sector kuti vararame vachiti vari kutageta vanhu 2 million but pakuziva kwatiri kuita izvezvi vangova 200,000 oro vashoma vawana rubatsiro urwu. Zvichireva kuti ruzhinji rwevanhu vari muinformal sector havana kuwana rubatsiro sekuimbiswa kwanga kwaitwa nehurumende.
Saka zvinhu zvakamira sei kune vanozviitira mabasa avo emaoko avo?
Chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vakaomerwa nezvinhu and kuti tirambe tichiti kune lockdown pasina rubatsiro rwuri kupiwa vanhu zvinenge zvichiomera vanhu mudzimba umwe vanhu vari kufane nzara hapana chokubata. So rubatsiro haruna kuuya sematarisiro atanga tichiita. Mamembers edu vari kuramba vachingobvunza kuti zvavapapi, urongwa hwapapi, but hatina chinobatika chatiri kuwana kubva kuhurumende.
Ko zvinhu zvamirawo sei panyaya yekuvhurwa kwemisika yacho?
Takanangana nekuvhurwa kwemamakets. Chatiri kuziva ndechekuti pana mamwe mamakets avhurwa muHarare but ndofunga munotondera kuti vhiki rapfuura isu takabudisa shoko redu sevisit tichiti mari dziri kudiwa kuti vanhu vange vachienda kundoshanda mamakets aya dzakawandisa. So then mari dzadziswa so that vanhu vese vanokwanisa kuenda kundotora matebo vachitanga kushanda. Tinozviziva kuti lockdown yakaafekta vanhu, vanhu vakatora nguva vasingashande. Saka kuuya shuwa muchikumbira $5 kumunhu anga asingashandi for 3 months, 2 months hazvibudi, hakuna kwainowanikwa mari iyoyo. So yes, kune markets mamakavhurwa but vanhu havasi kuenda nenhau yemari dziri kutaurwa dzakawandisa idzi.
Sezvo muchimiririra vanhu ava muri kurongwawo kuita sei?
Isu seboka tine urongwa hwokuimita nemamwe makanzura kuti tivaonese kuti mari dzinoda kuti dzinge dzichideredzwa kuti vanhu vakwanise kuwana mukana wokuenda kundoshanda. mamakets akavhurwa acho.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Tombo tarisa zviri mapepa nawo anasi. Ujeli nyuzi urumende ino yambira vanu vanoda kuratidzira pakupera kwemwedzi uno kuti ichavatora sevanu vanofurikidza mwero kana kuti materorists kana vakapinda mumigwagwa vachiratidzira. Zimlife.com ine nyaya yokusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe chete nemutori wenhau Hopewell Chingono. MuHerald hurumende inoti vashandi vehurumende vanoita mabasa akakosha ndivo vega vanobvumidzwa kuenda kubasa, ichiti zvekare Chinoy University of Technology imbovharwa mushure meumwe murayiridzi abatwa nechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuna wamu gwadila productivity haitwi nemurumo. Productivity inoitwa nekutoita. Handiti takangurita zvinzwa kare vanakomani vaigotaurwa sezvizvo, but dzisina chadziri kubuditsa. Chatiri kuda ndechekuti vanhu vezanu PF ita izvozvo zvinobatika. Izvezvi kuno kugova kuno kuti takatengere takari makotoni. Handiti but tiri kupawa nyemba isusu takari makotoni iyo tichirwadziwa.
Magadi iko vana mukoma tanonoka wande vana mukoma Blessing Zulu na mukoma Jonga. Hai ndinoti nenyaya dzokusungwa kwekuita vanhu muZimbabwe idzo handina kunaka mani. Kuvana ID nezanu PF vanomborwei chaicho chavanguru chamisa. Handiti munhu mutema here naive dii ngavaregedza angotonga nyika wanu iye angachinzwikwa imurungu zvebheta taitonzwisisa manje uyu munhu mutema ngavaregedza atonge nyika. Vari kuramba vachiondonga nyika vachiondonga nyika vasikaiti zvinhu zvakanaka munyika vari kuraya nyika. ID nevanhu vake ngavambonyara mani.
Aiwa Gibbs Jamari, aiwa vanhu vezano vava usavape nguva yakareba shamwari. Why because muno mukaomu ndo basa ravo kubva kuseni kusvika zvaravira vanhu vachingotita zvakafana izvozvo. Ama totiwo tabva kubasa varume toteerawo Radio Zimbabwe, toteera futi Radio Zimbabwe futi manheru futi pastudio 7 towa Radio Zimbabwe. Aiwa vanyimeiwo mukana vape time yekupinda zvavanenge vavhunzira ivo basa vandiri kupinda kwotozvoti ma tingabe mona program ichitanga tichingova zvinhu zvezano chete muchingopa mukana kuna mugwadi chete ende muno ame
iye tinokutenda imi maswera sei vestudio 7 maswera sei maswera sei. Tine dambudziko vana vemuZimbabwe kuti tiri kurega vanhu vachisungwa tichimirira vazodemonstrata musi wa 31 asi vanhu ava vakavharirwa vanosungirwa iko vanhu ana kupuwe chimono vanosungirwa iko vanangarivhume ana masarao vanhu ngativonei vototi mirire 31 vese vapera kusungwa bhedha ritongorwa kana masoja acho nemapurisa acho zvinoneta izvi zvinoita vana varoda honda vasi kugarana nevanhu zvakanaka vanhu.
Kozve kozve vanhu vesidisizima vasimba here nhangu ndinofara chose ndiri pano pakapa hangu nhangu ndira kungotaura hangu pamusoro penyaya dzemari dziri kungotaurwa idzi kuti vana munangagwa vakapuwa dzimari dzekurimisa kana naivo mabhanga acho anopa vanhu mari ivo vasina kana madiridziro eminda vachitemba mvura yekudenga haisi mvura inoriniswa mari vabva ngokukura paagirikao chavaro vanhu vemuZimbabwe varamba vachingoti vana munangagwa vana munangagwa tanoita navo vanhu ava vachashandi muZimbabwe. Please ngavatiitire zvinhu zvinoratidza kuti vanhu vakaenda kuchikoro unonopa munhu usakwatira remari achiita anonoita komanda agriculture woenda kuvanhu unoti tiri kukupa imbeu nemvura yekudenga woti kurima.
Makadiko pa Studio 7 hapo ndoda kukwasa vatereri vose ve Studio 7. Haina angu ndoda kutaura pamusoro pemurume anonzi Vamukwadi uyo. Adanzvira urombo vanhu veZimbabwe nekutambura kwavanoita nezvavanotaura. Mataurira akanoita sekunonzi munhu asingagari muZimbabwe asingaoni kutambura kuri kuitika kwevanhu vemuZimbabwe. Asi ndozvaingoitawo vana vamutodi nhasi kwavari hatichakuzivi kuti vari pai. Dari munhu da achitaurawo zvimwe zvinhu achitarirawo kuti munhu akaberekwa nemunhu ane mhuriwo achinzwirawo vamwe vadiki vari sure kwake vanina vake kuti ndo vari kunyaa kusafa akateedzera zvemadhara aya akura ayo mamwe achona ayo ari kungoti daivo vaguta ivo chete vamwe kwere dzese dzichifa nenzara ndinotenga hangu ndini Joseph ndiri pano paFrancis Town paBotswana.
Maswera sei Studio 7 ipo zvimwe zvaakuzotirwadza maizvo asi ndinoda kuti muitsirewo nyaya yangu kumusoro kuti nyika imbonzwawo zotipindurawo kuti chii hakuna vanokwanisa kutimirirawo here maorganization esana oye yuanani vese vadipi vakati zvakadai zvichiitika dai vatibatsirawo zvinhu zvakadai kaizvi zvaoma maizvo asvika pakutiremera nangagwa kuwadzisa zvavaakuita vaakupitira kupolitics zvisirizvo zvinova zvavai kutibata vasiya zvese zvokugadzisa covid kana kugadzivurabisa vanhu vari kurwara iko zvinotsve vaakuti tekiteki nachamisa tekiteki nezvinhu zvisina nebasa vanhu vachifa nenzara zvinhu zvichioma mvura kusina dai vapindirawo kai.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri yeZimbabwe. Tinokoka ekutimpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Nasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yezvehuori hunonzi huri kuitika munyika. Huori uhu huri kukanganisa here upenyu hwevechidiki munyika. Muri yeZimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi dzinogadzira mishonga dziri kurwa nekubudisa mushonga wekurapa chirwere checovid-19 icho chiri kuuraya vanhu vazhinji munyika zhinji pasi pose. Masvondo maviri apfuura imwe kambani Moderna yekucambridge mudunhu remassachusetts yakazivisa kuti mushonga wayo wenhomba kana kuti vaccine yecovid-19 uri kuratidza kubudirira pavanhu vaushandisa pakuedzwa kwawo. Nezuro Oxford University yekuUnited Kingdom yakazivisawo kuti vari kufadzwa nezvavari kuona pamushonga wecoronavirus wavari kuedza kugadzira. Dr. Simpsoranga vanoshanda vari mudunhu reNorth Carolina vanotarisa mishonga miviri iyi vachitiudza pamusoro payo.
Chandingataura ndechekuti mushonga uri kutaurwa wekuOxford neAstraZeneca ivaccine. Vaccine inotipa hope yakawanda kupreventa chirwere checovid-19. Saka study yavari kutaura nezvayo inonzi phase 1, phase 2 clinical trials and the focus yema studies at this stage ndeyekuona kuti is it effective, is it safe, a basic level kuti inokwanisa here kushanda kudzivirira covid-19 uyezve pane tarisiro here kuti inenge isingakonzere zvimwe mamwe maproblems. Study yakaitwa iri kuratidza kuti on both fronts nyaya yesafety nenyaya yeefficacy iri promising.
Svondo rapfuura iri takanzwa kuti Moderna yokumassachusetts yakataurawo zvimwe chete izvozvo. Yakasiyana zvakadini mishonga iyi uyezve zvose izvi zvinoreva chii kumunhuwo zvake?
Zvandingataura in general vahwande ndezvekuti mavaccine trials aya ari kuitwa throughout the world kunana Massachusetts, kuOxford, kuChina, all over the world. Scientists are who shandisa the same base yema agnoti genetics ye virus yanga kurumza kuwana muna January. Saka yakabaya ita kuti vashandise that as a basis yeku develop a vaccine. Normally that would take years, but because of progress in the genetics and so forth, my scientists were able to get the genetic sequence here, these vaccine candidates. Labs Kwakasiana, whether to Boston, whether to Oxford, London, while to Shandisa, the same sequence. Saka, it's a matter of who is going to get there first. As the idea is the same. Is it effective and is it safe? And open and orally most of the studies so far.
Munoona sokuti mishonga iyi ingakwanisa kuzosvika kuvanhu zvakadasarini.
Tarisiro iripo ndeyekuti tichibva phase 1, phase 2 yematrials achaenda phase 3, phase 4. Zvasvika phase 4 zvikashowa kuti pane benefits yemavaccine aya. Ndopaya patinozodistributa tozomanufacture the vaccine mishonga iyi yatirikutaura kuti ichipiwa kuvanhu. Nokuti taona kuti iri safe, taona kuti iri effective, taona kuti inoshanda compared to my alternative. Saka zviri tarisiro iripo ndeyekuti pasi rese, as soon as tava nevaccine iyi, ichaparadzirwa pasi rese. Of course vana America, vana United Kingdom pamwe ndo vanotanga kubata vaccine, but the idea ndeyekuti vaccine inofanira kuti ishandiswe kumunhu wese. That way tobva taita inonzi herd immunity. Zvinozoratidza kuti chero munhu ari kubva kuZimbabwe kana ari kubva kuAmerica kana kuUK, ukasangana nemunhu ane chirwere ungakwanisa kubatira chirwere, but kana munhu wese ava nevaccine, it means we are all safe. Saka it won't be a good idea kuti one part of the world yowana vaccine, in my part of the world, Yoshaya, it won't be as effective.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga, vari parunare ku North Carolina, ne Studio 7.
Thank you.
mukambo kana bva kumtakabu James Chimombe sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vasvika pachiuru nemazana manomwe negumi nevatatu 1713 vashandi vehurumende vane mvumo inobva kupublic service commission vachishanda mabasa akakosha ndipo chete vanobvumidzwa kuenda kubasa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanora Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.